Munyori mbazi rezvekurima Dr. John Basera ndivo vakakunda kuvanyori vemapazi ehurumende kwozotiwo mukuru wechikoro cheHarare Institute of Technology Engineer Quindon Kanukamwe ndivo vatora mubairo wekutanga pavakuru vakuru vemakambani nezvikoro zvehurumende vachipa mubairo kune vakakunda pamabiko aitwa kuState House. Vamunangagwa vati vashandi vehurumende vanofanira kushanda nesimba kubatsira veruzhinji.
The dependency of local authorities applying in the assessment report remains worrisome. And a huge drawback in our march towards Vision 2030.
Mashandire makanzuro afadzwa chose uye anodzorera kumashure urongwa wedu we Vision 2030.
Vati zviri kuitwa nehurumende yavo zvekuongorora mashandiro emakurukota, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevakuru vemakambani ayo kana kuti performance evaluation kwakanangana nekuti vanhu vaite basa nemazvo uye ivo pachavo vachaona kuti mushandi wese aita basa sezvinotarisirwa. Vachitaura mushure mekupuwa mubairo, Dr. Basera vatenda vamwe vashandi bazravo pamwe newaro we Vision 2030.
So ndoda kuti kune team yedu ndo vaita kuti tisvike apa. This is their award and I collected the same on their behalf, and inyaya yeziyara vanoisa zuva nezuva repfungwa dzavanoisa uyezve neshungu dzavanoisa kuti pakwanise kutransforma agriculture yedu. So tichaona isusu kuti agriculture yedu iri kukura zvakanyanyisa, and it's actually growing in leaps and bounds. Yakwanisa kukura by over 36% kubva mugore ra 2019-2020 season into 2020-2021 season.
Vamasuka navabasera vapiwa mubayiro mushure mekunge komiti yakaongorora vashandi vehurumende iyo inosanganisira munyori mahofisi emutungamiri wenyika Dr. Meshack Svanda, sachigaro wePublic Service Commission Dr. Vincent Ungwe pamwe nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga. Yaona kuti vakagona basa kupfurikidza zvavakange vatara kuti vachaita apo vakasaina zvisungo zvavo kana kuti performance contracts gore rapfuura. Pavakuru vemakambani zana nerimwe makumi mana nevatanhatu chete ndivo vakakwanisa kuita basa sezvaitarisirwa. Makanzuru mazhinji ekumaruwa nemadhorobha hanzi akatadza kuita basa nekudaro hapana wana mubayiro. Asi meya veHarare vaJacob Mafume avo vapinda mumabiko anhasi vati vanoona sekuti komiti yakaita ongororo iyi yakaita zvematongerwo enyika.
Iko zvino tiri kustruggle kuti timanage guta nokuti vaona kuti maauthorities anomanejewa neopposition, saka vati mukategori iyoyo hatichaisika na reward nokutya politics. Hakuna kusina anogona, hakuna kusina atadza. Isusu se Harare patakaisiwawo tapaona pataka improve, patakadarikawo 50% mbijana.
Vati makanzuru anotadza kuita basa nekuti nguva zhinji haawani rutsigiro kubva kumapazi ehurumende, mamwe akaonekwa muongororo kuti ari kutadzawo kuita basa. Asi sachigaro wesangano rinomirira vagari reZimbabwe National Organization of Residents Trust vaShepherd Chikomba vati havo makanzuru ari kutadza basa.
Zvataurwa naPresident muzuva ranhasi vachiti malocal authorities havasikwanisa kuita basa ravo nemazvo, uye pamaperformance contract anga achiitwa mapraisers anga achiitwa dai kuri kunzi pana awana mubayiro, nesuwo taitodiita sevagari nekuti hapana chatiri kuwana maringe nezvikwanisiro zvatinofanira kunge tichipiwa nemakanzuro edu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati nyaya yekusaina maperformance contracts yakanaka chose, asi vakati zvibvumirano izvi zvinofanira kuiswa pajekerere.
Vanhu tisenge tichifanira kunge tanzwisisa kuti ziga zvavanga vakazvitarira mubayiro isati yaitwa ndezvipi, kuti tizive kuti chokwadi ndoo vawana mubayiro. Saka panoda kuti zvijekeswe kuti ndoo zvatakananga gore rino ndoo zvinoda kuitwa nemapasi, kuitirawo kuti nesuwo vanhu tinge tichinzwisisa kuti tiri kubva nekupi tichienda kupi.
Vatiwo vakakunda vaikwanisa kungopiwa mubayiro pasina mabiko makuru aitwa kuState House, vachiti hazvina kunaka kupfachura mari veruzhinji vachitambura munyika. Vamwe vari kuti panofanira kuumbwa komiti yakazvimirira kuti ishande navamunangagwa, kwete kuti zviitwe nehurumende sezvo nyoka huru isingazvirume. Zvichakadai, makurukota, vanyori vema pazi hurumende, vakuru vemakambani hurumende, makomisheni nemameya nasi vasaina maperformance contracts egore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.